manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina chikumi 14 2018 makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa, mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, mutungamiri weMDCT Muzvare Thokozani Kupe, mutungamiri wePeople's Rainbow Coalition Amai Grace Mujuru, Mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance vanova manyika nevamwe vanonyoresa kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Vaimbo vegurukota rezvemigodhi uye vari hama yava Robert Mugabe vaVolta Chidakwa vanonyoresa kukukwidza vakazvemirira kuzvimba South kumashanaland West. Muzvare Jesse Majome vanonyoresa kukukwidza muHarare West vakazvemirira. Muimbi Osea Chipanga anonyoresawo kukwikwidza akazvemirira munzvimbo yeChikanga Dangamvura kwaMutare iyo ine vamwe vanoti vaprosesa mutsiyami veMDCT navaita mupfumi veZANU PF. Mvonga Mpopoto inoitika kumasvingo mapato eZANU PF neMDC Alliance achitadza kuwirirana pavanhu vekunyoresa kunomination court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kwaita nyonga-nyonga kumasvingo mapato achitadza kuwirirana pavanhu vekunyoresa kunomination court. Gandri Maramba anotipanya iye.
Izvi zvazoita kuti MDC Alliance iwanike ine vamiriri vaviri mudunhu rimwe chete vachakwikwidzana mushure mekupinza mabhiva avo ayo atambirwa nedare. Ukuwo kuZANU PF pane vane chitsamba vaisawo mapepa avo vachikwikwidza vakazvimirira voga. MDC Alliance matunhu matsere aita vamiriri vaviri vaviri vachibva kumapato akasiyana ari mubatanidzwa uyu ayo atadza kuwirirana kuti pamire munhu mumwe chete. Mutauriri weMDC Alliance masvingo vaSimon Mpindu vatenda izvi asi vati zvinogadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa.
Zvinogona kunge iri nyaya yekuti vebaconstituency iwayayo vava vakasainirwa vari pastandby vakamirira kuti weAlliance anenge asina kuzinga auya ivo vozosubmit. Saka ingori nyaya iri administrative yokuti vanodaidzwa nevakuru vogarwa navo pasi vasingafaniri kuvamo vowithdrawer vanofanira kuvamo voenderera mberi haisi nyaya yakakura ichokwadi withdrawer as long as ballot paper risati ragadzirwa nekuti kubva izvezvizvi maballot papers asati agadzirwa vanhu vacho ndo vachira zvazvinoreva nezvokuti any time kubva izvozvizvi kusvika a day before ballot ragadzirwa anyone is free to go and win.
KuZANU PF kwaita vanopfuura vashanu vakazvimiririra kusanganisira nhengo yeparamende yeChiredzi West vaDarlington Chiwa avo vanoti vakabirirwa pasarudzo dzebato ravo.
Aiwa mapepa ndapinza hapana zvazvinondikanganisa. Chinodiwa navanhu vari kumusha kutsvaka mumiririri wavo kuparamendi. Saka ini ndamira nekuti vanhu vanoda kumiririrwa ndosaka ndamira.
Asi mutungamiri wevechidiki muZANU PF vapupurai togarepi avo vakandawo mapepa avo kuGutu South vanoti vanhu vose vazvimiririra vagara vakapandukira bato ravo nekuti havana basa navo.
Handizivi kuti vachiwa vacho vanga vari kuZANU PF here because veZANU PF havapindisa maindependence saka anogona kunge anga achigara achingova hake independent anga asiri weZANU PF saka veZANU PF havaiti maindependence so hapana zvazvinotikanganisa.
Manguma pata esa mapipa wano sanga zambata nizo wa People's Rainbow Coalition notungamiru wana amai Joyce Mujuru wakanda kumatunu gumine masere pa matunu makumimaviri ni matana hatu arimo muma suingo uye batore MDCT notungamirirwa na Muzare Tokozani Kupe Munyori mkuruwe chidiki ve MDCT Muzare Itabeo Ngonzora vati batora ura kana mapipa makumatunu kumine mana uye kumakanzuru akawanta.
Okay, mudunu ima shingo zwara nasi takwanza ku few jama candidates anokwana iwo 14. Ma candidates aya izvezvi takwanisa kubhadharira vema party list ese ve senate ve PR ne provincial council tapedza ipapo council izvezvi hanzandanya tsoziva kuti akwani abudirira akawanda sei nekuti council yanga ichitwa kure ne nomination court yanga ichitwa zvema MPs saka ndikatobva pano ndinenge ndava kuziva.
Kunetsana kwaitika kumapato makuru akaita se MDC Alliance ne ZANPF kwaita kuti dare rinonoka kupedza kutora magwara evachamirira mapato avo izvo zvaita kuti vazombovhara vazodedzera mazita evabudirira munguva dza 7:30 manheru ano. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vanhu vanyoresa kukwikwidza musarudzo kumanikaland asi paine kugunun'una nemafambisirwo anga achiitwa basa rekunyoresa. Mutori wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya inotevera.
Vave kuzivikanwa pari zvino vari kukwikwidza vakazvimirira voga kubva kuZANUPF vanosanganisira vaimirira Mutare North mudare reparamende vabatsira iBhemenai uye vangoni dzashe mudekunye. Muimbi Hozea Chipanga anonyoresa kukwidza akazvimirira munzvimbo yechikanga danga mvura kwaMutare iyo ine vamwe vanoti vaProsper Mutsiyami veMDCT navaisa Mfumi veZANUPF uye vachengeta ikadzere vachange vakazvimirira. Vakadzere vanoti havana kufara nekusafamba kwekunyoreswa kwevanhu padare nhasi.
Ya dziri kunyanya kushamisika zvedu nekunonoka kuri kuita urongwa uyu nekuti zvinhu zvagara zvichingotarisirwa kuti pane paichiitwa nezeki zvinhu zvinenge zvichiita mbijana kupfuura zvinenge zvichida vanhu. Asi ndiri kufarira chinhu hwani kuti macandidates kubva kumapolitical parties akasiyana-siyana ari kutaura ese achiragidza kunzwisisana kutambira kuti makundano chete hapana urwengo runofanira kunge ruchibuda kuburitsa nekukwikwidzana kuripo. Sanyange kuti process iri slow haizi kufamba zvakanyanya but vanhu varipo hapana vari kukakavadzana. Kwezvo ndingati chimwe chitoti inyanyoraidza kuita slow ndechekuti vanhu vakawanda vari kuda kudii kukwikwidza. Saka zvindo zvinoita kuti process yedu isakasike kufamba but tarisiro yedu ndeyekuti by end of day umwe naumwe auya achida kuti mapepa ake aongororwe nekutambirwa achange abudirira.
Makakatanwa abudawo muMDC Alliance vaTrevor Sarwaka vachiti makakatanwa ange aripo yekuti achamirira chikangadanga mvura pakati paMailinedi Karenyikore navaMutsiyami akagadziriswa kukasiyiwa vaMutsiyami kuti vamirire bato ikoko. Amai Karenyikore vachawana chigaro paurongwa hweproportional representation. Mukuru weZimbabwe Electoral Commission ZEC mudunhu reManikaland vaMofatima Sabeya vange vari pabasa vachiti vari kumirira kupedza basa kuzotaura nevatori venhau kamwe chete uye pamwe chete. Pataenda kumhepo zvange zvisati zvozivikanwa kuti vakundikana kana vabudirira kuendesa mapepa avo ndevapi. Vamwe vevakuru vekumapato akasiyana-siyana vaonekwa vachiendesa mapepa avo kunomination court vanosanganisira vaPatrick Namasa, amai Opa Zvipange Muchinguri, vaSupermand Wanzira, vaEnoki Porusungazi, vaMishik Mataranyika. KuMDC kwange kuinawo vaDavid Chimini, vaDavid Tekeshe, vaMathias Mateu, vaSibonile Nyamudeza nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Tichakopai zviri kubva kune mamwe matunhu munyaya yekunyoresa kuri kuitwa kunomination court. Zimbabwe Election Support Network ZESNI inoti haisi kufara nekunonoka kuburiswa kwainoti kwakaitwa nezeki gwaro revavhoti zuva renomination court risati rasvika. Vanhu vanyoresa kudare renomination court vaita izvi vasina gwaro rine mazita evakanyoresa kuvhota kunyange hazvo vanhu vanga vachikwanisa kuona kuti vakanyoresa here kana kuti kwete vachishandisa internet. Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro weZesni vaAndrew Makoni kuti tinzwe zvizhinji.
Voters' roll yakakosha zvikuru kunyanyanya kune avo varonda kukwidza musarudzo. Tinoziva isu kuti nomination court yanga iri kusita nhasi. Zvichireva kuti vari kuda kukwidza ivo vanofanira kunge vagadzirisa mapepa avo, vafila mafomu avo, vawanawo anonzi manominees, novanominata kuitira kuti vazi vanokodzera kutenda mumaelections iwavo. Ende vanovanominata ivavo kana kuti manominees avo vanofanira kunge vari vanhu vakanyoresa kuvhota vari muvoters roll. Zvino kana voters roll yacho isipo vanhu vachienda kunomination court, ndinogona kuitawo kuti ndinogona kunge ndakanominatwa nomunhu wandinofunga kuti ari muvoters roll asi asiri muvoters roll. So ndo mamwe matambudziko anogona kusanganikwa nawo iwawo.
Variko here vamatimanzwawo pari zvino vari kuti vatadza kubudirira munomination court yaswera ichiitwa iyi nekuti vamwe vanga vachifanirwa kuvatsigira avamo muvoters roll?
Hatisati hedu tanzwa mashoko iwawo. Maobservers edu vachiri munzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika. Havasati vatisa information kuti zvii zvavari kusangana nazvo.
Ndotarisawo kuti veZEC neZuro vakaburitsawo gwaro vachitotaura kuti ivo zvese zvinofanirwa kuitwa vakaita vakagadzirira zvakakwana. Zviri kusiyana papi nezviri kutsanangurwa izvi?
Zvataitumirwa pamafoni zveelectronic izvozvi haisiyo voters roll iyoyo. Iyo yanga iri yandingati communication kune muvhoti upi neupi kuti angozvitarisira kuti arimo here muvoters roll uyezve mazita ake akanyorwa zvakanaka here nezvimwe zvese.
Vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura parunare vari muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Apo dare renomination court ragara matunhu ose munyika ari gumi nhasi richitambira mapepa evari kuda kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, vamiriri veparamende pamwe nemakanzura vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvabuda mukunyoresa kwevachakwikwidza zvinoratidza kuti sarudzo dzinogona kuenda nepamwe. Nyanzvi idzi dzinoti kusawirirana kuri mumapato makuru ezvematongerwo enyika anoti ZANU-PF neMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa, uko kunonzi kwaita kuti dzimwe nhengo dzemapato maviri aya dzinyorese sevanhu vachakwikwidza vakazvimirira, kuchatsemura mavhoti. Izvo zvichaita kuti zvichabuda musarudzo idzi zvisiyane nezviri kutarisirwa neveruzhinji. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumhanzu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDivamavhinga. Tatanga nekubvunza vaMavhinga kuti vanoona sei zvaitika kumatare ekunyoresa mazita nhasi.
Yanga iri njakenjake Zimbabwe yose panyaya dzekunyoresa dzenomination court dzevanhu vakakwidza. Dambudziko rimwe ranga riripo nderekuti veZimbabwe Electoral Commission ZEC havana kukwanisa kupa mapato nevakwidzi voters roll nomination court isati yagara. Vamwe vanhu vanga vachifonera tsara nekutimashungo vakataura kuti tasvika pano pacivic center kuti tinyorese tiri kutaurirwa kunzi hamungagorosa kansela weward 3 nekuti zita renyu riri kuward 9. Saka yanga iri mvengenzengenge isina kujeka. Uyezvewo mapato akasiyana siyana kunyanya mapato makuru anoita seZANU-PF riri kutonga neMDC inotongarirwa nachamisa nevamwe mukati imomo manga mine mvengenzengenge yekuti vanhu vazopedzisira vava kumira vakazvimiririra nekuti vauchaiwa mukana wekuti vamirire bato. Saka nyaya yemaprimaries yanga isina kunyakujekawo zvakare.
Vachirumhanzi munotiwo nemafambiro aita dare renomination nhasi?
Zvaratidza pachena kuti Zimbabwe yakasununguka. Zvaratidzazve kuti ZEC yanga ichipomerwa neMDC kuti iri kutadza kuita basa rayo nemazvo. Izvozvo hazvina kumbooneka. Asi chashamisa Zimbabwe yose ndechekuti aikazve kwava neMDC Alliance pakazova namasainzi ekuti panenge pane mbama nemufananidzo wavachamisa mukati membama. Ndokuzoonazve kuti pano inonzi MDCT inotungamirwa namai Kupe inenge ine mufananidzo wemwana mumbama imomo. Zvazvinoreva ndezvokuti vanenge vachitevedzera vanhu veMDC zvichavavhiringidza pfungwa, nokuti muMDC maita makaro mava nezvipandi nezvipandi nezvipandi. Zvinongoratidza kuti ZANU-PF ibato rakabatana rinoziva zvariri kuita.
Vamavhinga, munowirirana here nemaonero ari kutaurwa navachirumanzi?
Maonero avowo hatingaashori, asi kaona vheki iya ko voters roll riri kupi? Ranga rifanira kunge pamutemo riripo rapuwa kune vanhu vari kukwidza. Hazvina kuitika. Zvinosvibisa chimiro chesarudzo muzimbabwe dzegore rino, nekuti vheki yakonewa yakundikana. Zvakarewo nyaya dzemaprimary elections dzekuti dzana nevachamirira dzanga dziri kwese. Takambonzwa zvichitaurwa kuti vawedzikatamo vaisa pakumagurukota vanza vachakwanisi kukwidza vari hende yezanupf. Pedzezvo yavapindudza dhongi riri paburunhuru yonzi aiwa vashamu ndo vava kumiririra wavakatikwidzana naye ambochekwa atendeka parutivi. Saka nzvengenzvenge iyi iri kwese, asi dambudziko guru riri pakuti vheki yakonewa pakuti haina kupa vanhu nenguva vanokwidza nemapato ese zvavo bumbiro rinonzi voters roll.
Vachirumanzi, nyaya yevoters roll ingakanganisa here kuti vanhu vange vachikwanisa kunyoresa?
Chandinoda kutaurira mazimbabwens vateereri vedu vakateerera ndechokuti kana MDC yava kuona kuti haizofi yakabudirira mukuhwina maelection, inotsvaga chipomero kwokuti aningi hana kuzoita zvaifanira kuita. Hama dzangu, hakuna muzimbabweni gore rino asingazivi kuti unoda kuvhotera patipi. Wedza kune voters roll o hakuna voters roll, izvozvo zviri pachena. Ende ngatizivei kuti iyoyo voters roll kuti iitwe zvinoda mari, makunungunu emari. Kuna vanhu vakatsvagwa kwokuti vanyatsokuongorora kuti voters roll iyoyo yakamira sei, kugabhadhagwa mamillions okuda kumeka shuwa kuti hamuna vafi here muvoters roll iroro. Saka asi izvozvo munhu wese ari muno muzimbabwe unoziva kuti mari haiko nenyaya yemasanctions akaunzwa neMDC.
Vamavhinga, munoti nenyaya yekuti vemapato ezanupf neMDC havakumira vari maindependent, munofunga here kuti zvingatsemura mavhoti?
Zvinotsemura mavhoti zvachose, asi zvinongo taurawo hazvo kuti mumisha mavo munenge musina kumira zvakanaka pakuronga kwavo.
Chirumwanzi, tichipeta hedu chirongwa, izvi zvamungataura pamusoro pevatanzwa vanyorisa kukwikwidza pari zvino, zvikuru takatarisa kune vatungamiri venyika?
Chatongotarisira ndechekuti mashoko angagara achitaurwa navamunangagwa kuti ngakuvhotewe kuno runyararo zviratidze pasi rose kuti vana vezimbabwe vakuziva zvavari kuita. Ndinofungidzira kuti zvicharamba zvichidi zvichiita saizvozvo.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumanzu vari parunhare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiwa Mavhinga vari parunhare muJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vabayiwa vakafa pane imwe nzvimbo inonamatira vechitendero cheMuslim muSouth Africa nhasi, uye vamwe vane chitsama vakakuwadzwa apo murwisi uyu anga asati apfurwa nekuurayiwa nemapurisa. Nhabvu yemukombe wenyika dzepasi rose kana kuti World Cup yatanga nhasi muRussia, iyo Russia ichisangana neSaudi Arabia. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanga vachionawo mutambo wekutanga uyu munhandare inogara vanhu zviuru makumi masere yeLuzhnik iri muMoscow, uye Russia yakunda mutambo uyu 5-0. Dzimwe nhengo dzeZANU-PF mudunhu remashonaland west dzanyoresa kukwikwidza dzakazvimirira, uye vamwe vachinzi vakumbirwa kuti vape mukana wekukwikwidza kuvakuru vebato. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka muchinoi umo dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF dzanyoresa kupinda musarudzo dzakazvimiririra. Vaimbova gurukota rezvemigodhi vaota chidhakwa vanyoresa kukwikwidza vakazvimirira kuzvimba savo. Vachidhakwa vachatashurana navaPhilip Chiyangwa veZANU-PF pamwe navankosi Nathi nyama dzavo veMDC Alliance vachibva kubato reTransform Zimbabwe. Imwe nhengo yeZANU-PF vaGodfrey Gandawa vachakwikwidza kumagunje vakazvimirira vachakwikwidzana navaSeul Kashiri veZANU-PF navatondera ekusema muriwo veMDC Alliance asi vari vebato rePeople Democratic Party kana kuti PDP. Komishina Mai Joyce Kazembe veZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC vati havasati vamboona vanhu vakawanda sevauya nhasi kuzonyoresa kupinda musarudzo. Act 1.
But the turnout panapa iri kufamba zvakanaka. We use that term. Vanhu vabuda. Iye zvino vanhu vakazarawo havasati vatanga kuprocess vauya nhasi. Vachiri kuprocessa mapepa akauya musi wechipiri nanezuro ndovavachiri kushedzera. Vachazotanga vauya nhasi. Vane basi.
Nhasi padare rekunyoresa pamboita kusawirana kwenhengo dzebato reZANU-PF apo vawebhesa Shamu navavengai Musengi vanyoresa kukwikwidzana vachibva kubato rimwe chete. Asi pazoita kutaurirana vaMusengi vakabvisa mapepa avo izvo zvasiya vaShamu vachimiririra ZANU-PF. VaShamu vanoti zvaitika zvinoratidza kubatana kwebato reZANU-PF. Vanyoresa kukwikwidza mudunhu reMashonaland and West yose vachaziviswa nhasi manheru. Munhu wese ari kuda kukwikwidza anyoresa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Nengo dzemapato ezvematengerwo enyika ose ari kukwikwidza musarudzo dzeparamende dzaswera dzichisvitsa mapepa adzo ekuti dzikwikwidze musarudzo idzi kuda rinotambira mazita evanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo. Mutoro wedu wenhau anotiudza zvaswera zvichiitika padare remajistrate muHarare. Tonzwa kubva kuna Thomas Chiripasi.
Raswera riribesanwa padare ramajistrate muHarare nhasi apo vari kuda kukwikwidza musarudzo dzeparamende mudunhu reHarare. Vakamirira mapato akasiyana siyana. Vanga vachisvitsa mapepa avo kudare renomination court. Mumwe wavasvitsa mapepa avo kudare iri ndiva Godwin Gomwe, vanovesa chigaro vechidiki muZANU-PF muprovhinsi yeHarare. Avo vari kuda kukwikwidza vakamirira bato ravo kubudiriro. VaGomwe vati kunyange hazvo vakwanisa kusvitsa mapepa avo kudare iri havasi kufara nekuti dare rinotambira mapepa aya ragariswa munzvimbo diki yanga isingakwane gurumwandira revanhu vanga vachisvitsa mapepa kudare.
Makandidates vari kuvauya panapa kubva kumaopposition parties they more than 500 vada kumira kuma MPs muno muHarare mu 29 constituencies. Saka 500 vonzi vaende mukoti accommodate 150. So it's like ZEC daya yakwanisa kutsvaga nzvimbo yakaita se next time I think vachazvigadzirisa pati process yese iri kufamba zvakanaka. Hatina kana problem nazvo.
Mumwe akutsa mapepa ekukwikwidza musarudzo dzeparamende ndiamai Tendai Ndoro avo vari kukwidza vakazvimirira kuHatfield. Amai Ndoro vati sezvo vanga vasiri nhengo yeripi bato riri munyika vati vaona zvakakodzera kuti vamire musarudzo vachiti sezvo vari chiremba vane rudzivo rwakawanda runogona kubatsira nyika. Vatiwo havana kufara nekunonoka kwavanga vachiita vashandi vedare renomination court pakutambira kwavanga vachiita mapepa.
Process yedu ka inofanirwa kuimprove nekuti vanhu vauya kumira mumuraini sebato rinoita mutemo tofanirwa kunge tiine better process. Asi zvinongofadza chete ndezvekuti idemocracy at work. They were saying that they were not expecting so many people kuti vauye vamiririre vanhu. So ndozvatinenge tichida izvozvo.
Mwana wevaimbova mutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai, amai vembai Java Tsvangirai vakwanisa kuisa mapepa avo kudare renomination court kuti vakwikwidze vakamirira MDC Alliance kuGlenview South.
Yanga iri right. The process yacho yanga yakati rebembichana but I think iri right. Zvazvo iri right. All the seven people vandanyoresa vandakanyoresa everyone was on the voters roll and zvazvo iri nyore.
Mumwaida kumirira MDC Alliance kuGlenview South, uko kusina kuzoitwa sarudzo, kuchinzi ndekwe madzimai vaGladman Hakata vasvitsawo mapepa kudare iri uye vachange vakazvimirira musarudzo idzi. VaCharlton Wende vasvitsawo mapepa avo kuti vamirire MDC Alliance kukuwadzana East, uko kusina kuzoitwa sarudzo dzemaprimary. Mushure memhirizhonga inonzi yakaitika ikoko, vachakwikwidzana namai Betty Kaseke veZANU PF pamwe nenhengo mbiri dzeMDC dzinoti vaIshmael Kauzani navauraye Mangwiro avo vanove kanzura mukanzuro yeHarare. Zvichakadai, MDC Alliance ichange ichimirirwa navaShadrack Mashaya Mombe avo vaimbova sachigaro weZANU PF muprovhinsi yeHarare, avo vakadzingwa muZANU PF. VaMashaya Mombe vachange vachikwikwidzana navatonga emunangagwa veZANU PF vanove hama yemutungamiriri wenyika pamwe nevemamwe mapato akaita seNPF, People's Rainbow Coalition, ZIP nemamwe. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muprovhinsi yeHarare mubato reNational Patriotic Front kana kuti NPF inotungamirirwa navaAmbrose Mutinhiri vakudzai Saruwaka vaudza Studio 7 kuti vachakwikwidza zvigaro zvese sebato muprovhinsi yeHarare. Nhengo yeprovhinsi muNational People's Party uye vari mubatanidzwa wePRC inotungamirirwa namai Joyce Mujuru vaFriday Mleya vati vaisawo nhengo dzavo munzvimbo dzose dziri mudunhu reHarare.
PRC muno muHarare tafaira kwese 29 maMPs, tafaira 78 macancellors, 6 vePR women's quota, taisa zvekare masenators 6. Hatina madouble candidates muno muHarare sePRC.
Zvichakadai, sachigaro weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa muprovhinsi yeHarare vaEric Murai vati havasi kuzoshaya hope nenhengo dzebato ravo idzo dzasarudzwa kupinda musarudzo idzi dzakazvimirira. MDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe inoti yanga iri mubishi kuti ione kuti yaisawo nhengo dzichaimirira munzvimbo dzose muHarare nekune dzimwe nzvimbo. Zvichakadai, sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati vari kufadzwa nemafambisirwo ari kuitwa basa nedare renomination court, kunyange hazvo vachiti pamboita kurwisana kunzvimbo dzakaita seChitungwiza uko kunonzi nhengo dzeMDCT yavachamisa dzabvutira vamwe vanhu mapepa avanga vachida kusvitsa kudare renomination court vakamirira MDCT yamuzvare Kupe.
Mafambisirwo ari kuita basa ari kundigutsa ini semutungamiri anoona nezvebato resarudzo. Ndaona kuti isusu kugadzirira kwatanga takaita kuti vanhu vauye vachisweisa mapepa avo ekuratidza kuti vada kumirira kanzuro here, vada kuenda kuparlamendi here, vada kuenda kusenete here, chero mabato anoona nezvematongerwo enyika akasiyana siyana tiri kushanda navo vari kutiridzira nhare pavanenge vaita dambudziko tiri kuvabatsira. Saka ndiri kugutsikana, asi ndiri kutenderera ndauya panapa ezvo ndoda kuenda kuchitungidza ndichanosvika kuairport ndozodzokera kuhigh court kurwiswa mapepa evari kuda kutungamira nyika.
Amai Chigumba vati kutambirwa kwemapepa uku kuchasvika pakati peusiku kuitira kuti vose vari kuda kukwikwidza musarudzo vakwanise kusvitsa mapepa avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa kunyoreswa kumanomination court kwamazita evanhu vachapinda musarudzo dzichaitwa musi wa30 Chikunguru gore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Zvongo yaudaya pera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vaimbo veGurukota rezvemigodhi uye vari hama yavaRobert Mugabe vaWalter Chidhakwa vanonyoresa kukwikwidza vakazvimirira kuzvimba South kumaChannelland West. Muzvare Jesse Majome vanonyoresa kukwikwidza muHarare West vakazvimirira. Muimbi Hosea Chipanga anonyoresawo kukwikwidza akazvimirira munzvimbo yeChikanga Dangamvura kwaMutare iyo ine vamwe vanoti vaProsper Mutsiyami veMDCT navaisawo mupfumi veZANU PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani anokuonekai ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndikusiyai mina Chris Gande.
kuhisika tisenda wa VOA.